Gorera pera kutanga muna kurume dunu remanika lendi pamwe ni mangwe matunu kumozambiki ne Malawi akawiri kwa nedamu zikore dutu mpengo remepo ne mafashamu emvura kana kuti cyclone Idai. Dutu mpengo iri raka ora ya mazana evano uye vangwe wakayere zikwa nemvura kana kufushiri kwa ne matomboje kuti na nasi mitumbi yavo haina kuwanikwa. Vangwe wakakwara, vangwe wakaparadzirwa dzimba zvipfuyo uye zvirimwa. Nzvimbo dzakasangana nedamu ziko iri kunyanya dzinoti Chipinge, Chimanimani, Buera, Bikita, Mutare, Gutu nechiredzi. Ko pane chachinja here mamiriro akaita zvino mudunhu iri? Amai Virginia Gwiza mugari kwa mutsvangwa kuchimanimani avo vakawirwa onetsaona yecyclone Idai vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo.
Isusu tinotengeserwa nevatengesi anonga achitengesa magwere anonga ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand anonga achida ari marandi iwowo. Saka umwe pashuga shuga tirotengeserwa nema 35 umwewo zongotiwo 29 asi ashoma. So far izvozvi zvimafuta ari pa 55 saka mwe anoti toda ari maranzi. Saka zvinonga zvichingosiyana siyana matengere etinodini etinozviita asi upenyu hwacho hwakatiomera nokuti isusu tinorarama nemabhanana. Tikasaitengesa mabhanana hakuna kumwe kunhu kwetinoona mari. Pari izvozvi zvimabhanana acho titi abudise ari kunetsa nekuti akatorwa necycloheline. Saka zvinototitiomerei kurarama kwacho kuriko.
Mai Lilian Mugano vekuchimanimani avo vanorarama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru.
Mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna mari dzekuti titenge dzacho mari dzacho hatidzioni. Ndosakei muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kuti totengesa kuti tonouraramisa mhuri yedu tobva tatenga kunoku nokuda kuti kumusha kwacho hatizvisimudzi. Zviro zviri kudhura zvakanyanya. Saka ndokuti ndikamutaurirai hangu purize kuti zviri papurize yakati handinyatsoziva mapurize ngokuti mapurize eko anongochinja zuva rega rega saka inini zvandotaura zvindo zvandoziva kuti ndo zvinoita zvacho kuno kuti inini ndongotengera hangu kunoku.
Mumwe mugari wekuchimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro.
Zvainzi anhu atambireka zvaisitobuda nemazvo vanonga chitofane nzara zvinhu zvakangochengetwa mumweya wavo zvaingobuda zvishoma pavanodira but vanotoona kuti vanhu vanonga zvichitofamba chitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwakakwana nenyaya yehore unenge uchiitika ikoko. Saka zvimwe zvaizvo zvichitoda kuti pange pane vanhu vanonga vachitomanejana kana kuuya wega kutopa vanhu vacho handi mazvoona.
Hurumende inoti cyclone Idai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru makumi mashanu zvikoro zvinosvika zviuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda. Vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura mambo Musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira uwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva.
Hurumende hongu iri kumira chaizvo zvakasimba asi nzara iriko inoda kuti hurumende ingoramba ichivedzera nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende asi zvone zvaita denga iri takutongoti chi dunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe. Uyewo isu semadzimambo tirambewo tichichema kuna musika vanhu kuti aiwa ka ko nyika vanhuka ukave neushe uchitungamirira nyika ine nzara ushe hwacho hunenge hwakareruka asi kana nyika yakaguta kutonga munhu ane nzara kunoita sei kunonetsa. Tinogara tichitaura tichidaro saka tinongovimba kuti hurumende ichatarisisa chaizvo chaizvo uye kupfurikidza nemusangano unoyu ndovimba kuti tichakurukura nhaurwa dzinoita kuti nyika ifambe zvakanaka.
Vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara. Mutevedzeri wegurugota rezvematunhu amai Marin Chombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yokugara.
Vane ma 600 square meters nema 900 square meters. What impressed me most was that panzvimbo yakapfegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvokuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata pavanoitwa relocated. uye vanga vachifema chemakuva vachida kugara panonzi paGreen Mountain. Asi matesti ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo.
Nzara yegore rino yatekesherawo muguta reMutare semataurirwo emumwe kanzura vaSimon Mapovire vebato reMDC.
Aswatuka dzokuti munhu wese unofanira kubatsirwa kungava kuruzevha kungava mutaoni, because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa, vanogara vanhu vachembera, kunogara vanhu vakasiyana siyana. Munozviziva imi kuti government, central government basa rinofanira kuita ndiro kuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare. Social welfare izopa vanhu, asi ichipa vanhu kudaro haifani kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munhu wese munogara womuzimbabwe, munhu wese mugaro womunzvimbo iyeye anogara, zvematongerwo nyika zvinouya asi dumbu riri pamberi.
Mumwe mugari weMamutare Amaili Narusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo.
Kana tisikwanisa kuwagona zve, because school fees yacho iri kudhura, tinoionepi? Ndikada kuti ndiye ndiite musika panapa, hapana chandodini chandowaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha. Handichatogoni, ndatogara pasi. Zvinhu zviri kudhura munyika ino yeZimbabwe, hatizivi kuti ndii. Chikafu zvakafanana nezuro, kwakabude ufu kwa okay. Iwewe hautokwanisi kunohutenga ufu hwacho, unee uchizi une mastafu ndiwo anotenga mastafu aya. Pavatichatozivi kuti makorokoza ndiwo anenge akuzoutengesa kublack market, handiti hautenge 50 iwosvika kuti $100. Ini $100 zvacho handidini, handina. Uenda hapo pamwe ndakutotisacrifisa kutenga rice, of which rice yarika riri kuti daily everyday rice ariti. Zvinhu zviri kutongotirwa zvavo kuti todini, kutongoraramawo nekutochengetwawo nenyasha dzamwari. Asi zvinhu zviri kunetsa sereki, zvinhu zviri kunetsa kutaura chokwadi.
Amai Patience Chingwena vanogara maMutare vachiitawo zvekutengesa airtime, avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata.
Nzara iri kwetu kutotambudzika, totoshaya zvokuita, because wakachipa hwacho hune hwakawandiwa nevanhu, hunowanikwa hwacho hune huchidhura, saka vanhu vari kushupika. Totodemba kuti dai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunda zvapera.
Kuri kutaurirwa nezvedunhu reManicaland, Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Manicaland iri pakati pematunhu matatu ane vana vadiki vakatarisana nenzara inotyisa zvikuru kumaruwa. Kunyange zvakaoma kudaro, dunhu reManicaland ndiro rainge riri pamusorosoro panyaya yekuva nezvipfuyo zvakawanda kusanganisira mombe uye mbudzi. Asi kusanaya zvakanaka kwemvura kuri kupawo varimi kuti vatemwe nemusoro, kunyanya kuchamhembe kweManicaland. Ndakamirira Studio 7 Mutare, ndini Lwedha Moyo.